Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechipiri mbudzi 8 2022 Makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vatsigiri vebato reZANU PF vopomerwa mhosva yekuda kuvhiringidza musangano webato reCitizens Coalition for Change muHarare asi mapurisa achiramba akapeta maoko. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti nyika dzakabudirira dzinofanira kupa dzichiri kubudirira mari kuti dzisarambe dzichishandisa marasha nezvimwe zvinosvibisa mweya wekufema. America yoita sarudzo dzakakosha dzemamidterm dzichaburitsa kuti ndiana anenge ave bato riri kutonga mumatare eHouse of Representatives neSenate pakati pemaDemocrats nemaRepublicans. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanofungidzirwa kuti vatsigiri nedzimwe nhengo dzebato riri kutonga reZANU PF vari kupomerwa mhosva yekukonzera mhirizhonga nekubazve kuzvishambadza kana kuti mabhana ebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change paMedia Center muHarare nhasi. Bato reCCC rinoti kunyange mapurisa anga aripo angoregedza vatsigiri veZANU PF ava vachiita havo madiro aJorgina. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Bato reCCC rinoti vatsigiri veZANU PF vatora zvekushambadzira bato ravo kana kuti mabhana zvazoita kuti vaenderere mberi nekuita musangano nevatori venhau vachitaura nezvemamiriro akaita zvinhu munyika pamberi pesarudzo vasina zvekushambadzira bato ravo. Asi nekuda kwokuti vanonzi vatsigiri veZANU PF ava vange vari pamukova nedzimwe nzvimbo dzakapoteredza mahofisi eMedia Center, vakuru vebato reCCC vazoita musangano wevakavhara magoni. Papera musangano uyu, vatungamirira vakusanganisira vakafanobata chigaro chemutauri webato iri muzvare Fadzai Mahere nevamwe vatori venhau vazomanikidzwa kubuda nemumwe mukova wekuseri vachityira kuitwa kafira mberi. Muzvare Mahere vatenda kuti vabirwa zvekushambadzira bato ravo vakati mhirizhonga iyi inokanganisa kuitwa kwesarudzo gore rinouya.
Nhasi tangine press conference yatangitinayo asi tashamiswa kuti mayouth eZANU PF aungana paMedia Center patangitanha kuita press conference iyoyo vakatanga kuita mhirizhonga vakatora mabhana edu nepropeti yedu. Ezvinezvi mapurisa akamira panze vachida kuvadefenda, hapana asungwa. Itsi kunoti nyaya yemhirizhonga ngaimire. Bumbiro remutemo rinotaura kuti mapato ose anofanira kupiwa mukana wekushare maideas avo nekutaura urongwa hwavo.
Izvi zvatsigirwawo nevakafanobata chigaro chemunyoro anoona nezvesarudzo mubato iri vaIan Makone, avo vachema-chema kuti nyika haigoni kuita sarudzo dzakachena vanopikisa vachiitwa tsvimbo mugodzi.
Violence yavari kuita kuziva kuti vechi masamba asiyana. Violence yavari kuita kuda kutyidzira vanhu kumaruzevha. Violence yavari kuita yekuzokubvarura vanhu mabhana edu emunomo idesperation. Isusu tiri kuti hatisi kudzokera shure ayo.
VCCC vanoti nhengo dzebato ravo dzakarwiswa mazuva adarika kumasvingo Mashonaland West neMatabeleland South. Asi mushandi mukuru anoona nezvekuburiswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa mugwadi vati bato ravo harina chikonzero chekutora zvinhu zverimwe bato vachitiwo bato ravo riri pamberi mukukurudzira runyararo munyika.
Vanhu veCCC vanozikanwa vari vanhu vane mbiri yemanyepo nokuti imimi makazvitarira musangano weZANU PF nechekuita neregaria yeCCC pakuti kudii. Hatidi zvinhu zvakaita seizvozvo. Nyaya yemhiri mizonga kuno kumusangano wakuru msangano vamunanga kwa president na utunga miri wese abatenderi mizonga zisine ino kuti yaitwa nani kana kuti yaitirwa kupi uye yakanangei atitarisi ruvara rwezvemapato ematongerwe enyika kana chigadzirisa nyaya dzemhirizhonga
murongi wemabasa muzimbabwe election support network kamai Ellen Dingani vakurudzira runyararo munyika vachiti mhirizhonga inoita kuti sarudzo dzisabuda zvakanaka
tinoda kukumbira vemapolitical parties vose zvavo nyange vebato variri kutonga kana kuti vari kumaopposition kuti vaudze masupporters avo kuti vasaikonzerese mhirizhonga nokuti mhirizhonga inokanganisa sarudzo kuti dzibude zvakanaka
hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri wemapurisa assistant commissioner Paul Nyati sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa mukuru wemedia center vaernest mudzengi vashorawo kwavati kuvhiringidzwa kwemisangano pamahofisi avo vachiti basa ravo nderekuona kuti chero upi zvake munhu anoda kutaura nevatori venhau anowana mukana
pano apa ndepekuti vanhu vauye vanga vave bato ripi vanga vave ZANU PF vanga vave CCC vanga vave MDCT vezanu ndonga kana bato ripi zvaro kana zvimwe zvizvarwa zviuye zvipire mashoko ezvoda kupira zvichitaura nevatapi venhau saka kuti vanhu vamiswe mukupira mashoko avanoda kupira chinhu chisina kunaka hazvienderani noutongo hwechekereza
ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakurudzira nyika dzemuAfrica kuti dzitaure nezwi rimwe chete panyaya yekugadzirisa dambudziko rekushanduka kuita mamiriro ekunze zvichikanganisa magariro evanhu zvakanyanya. Vamunangagwa vakabatana nevatungamiri venyika dzinosvika zana vari kuSharm el-Sheikh kuEgypt kumusangano wezvekushanduka kwemamiriro ekunze wechimakumi maviri nenomwe kana kuti 27th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change kana kuti COP27 uyo wakatanga nemusi wesvondo uye uchipera musi wa18 Mbudzi. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano uyu nhasi vamunangagwa vati nyika dzakabudirira dzinofanira kuzadzikisa zvadzakavimbisa nyika dzichiri kubudirira panyaya yekudzipa mari yekuti dzigadzire mhando dzemoto dzisingasvibise mweya wekufema dzakaita semarasha. Vamunangagwa vativo zvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzakaita seAmerica, Britain nedzimwe dzekumawirira zvirukanganisa zvikuru hurumende yavo muzvirongwa zvekurwisana nekushanduka kwemamiriro ekunze.
Greater progress would be made on our climate goals were it not for the albatross of illegal economic sanctions imposed on our country. We demand the immediate lifting of these unwarranted and punitive sanctions. And we are ready to play our part in addressing climate change and other challenges that face our world.
Mutungamiri wenyika akurudzirawo kuti nyika dzemuAfrica dzitaure nezwi rimwe chete nekuti hadzina kubatana padano rekuti dzoramba dzichichera mafuta ekufambisa dzimotokari nekushandisa marasha here kana kuti kwete. Zimbabwe ichibatsirwa neChina iri kushandisa marasha kugwenya remagetsi rekuhwange. China iyo inonzi iri pamberi kusvibisa mweya wekufema inombopa zvivimbiso zvekuti icharega kumira kushandisa marasha kana kubatsirawo nyika dziri kuashandisa dzakaita seZimbabwe. Kunyange hazvo Zimbabwe iri kutatarika kuwana mari, mutungamiri wenyika yeSouth Africa Cyril Ramaphosa vange vachifara kumusangano uyu nemari inosvika mabhiriyoni zviuru zvisere nechidimbu kana kuti 8.5 billion yekubatsira nyika yavo kuvandudza mhando dzemoto yavakapiwa nenyika dzinosanganisira America, Britain, Germany, France nemubatanidzwa wenyika dzekumawirira weEuropean Union. South Africa iri pachidano chegumi nechitatu panyika dzepasi rino dzinonzi dzinosvibisa zvakanyanya mweya wekufema. Nyanzvi munyaya dzezvemamiriro ekunze vaLawrence Mashungu vanotiwo misangano yakadai yakakosha zvikuru.
Nyika dzose dzapasi rose dzakatarisana nekuvandudza hurongwa hwadzo hwokurwisana nematambudziko eclimate change kana nekushanduka kwamamiriro okunze. Uhurongwa hwetingati Women Nationally Determined Contributions, uhu hurongwa hwenyika dzose dzinotarisirwa kuti imwe neimwe nyika ingaitei kuti idzise chiutsi chinokonzera kuchinja kwamamiriro okunze. And zvakaonekwa nenyanzvi nama experts kuti hurongwa hwakaiswa nenyika panguva dzino, tikahwerengedza zvose zvinokwanisa kuitwa nenyika dzose panguva dzino hwemaNDC, haukwanisi kusvitsa nyika pachinhano chokudzisa kupisa kwakanyanya kungasvika pa 1.5 degrees kana pa 2 degrees nezvatataita. Saka nyika dzose dzinotarisirwa kuti dzivandudze zvakanyanya zvadzakavimbisa kuti dziite panyaya iyi.
Nhumwa yeAmerica panyaya dzekushanduka kwemamiriro ekunze vaJohn Kerry vati sarudzo dziri kuitwa nhasi muAmerica hadzisi kuzokanganisa gwara reAmerica munyaya dzezvekudzivirira kushanduka kwemamiriro ekunze. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
America iri kuita sarudzo dzakakosha zvikuru nhasi kana kuti midterm elections, idzo dzakakoshera kuti ndiripi bato pakati peDemocratic Party neRepublican Party achange ave bato riri kutonga matare eparamende. Pari zvino mudare reHouse of Representatives, maDemocrats ane nhengo mazana maviri nemakumi maviri kana kuti 220, ukuwo maRepublicans aine nhengo mazana maviri negumi nembiri kana kuti 212. Mudare reSenate pari zvino, dare reSenate rine nhengo makumi mashanu kubva kumaRepublicans nemakumi mashanu kubva kumaDemocrats. Asi nekuda kwekuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris vebato reDemocratic Party vanovhota kana paine mangange, bato remaDemocrats ndiro riri kutonga muSenate. Pane sarudzo dzakatarisirwa nevakawanda zvikuru kuPennsylvania, Arizona, Georgia, Michigan, Nevada neWisconsin. Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri kuWisconsin, amai Lucy Ndongwe avati vari kuenda kunovhota.
Zvakakosha kuti vanhu vanoko vachivhota nekuti vanosarudza vamiririri vavo vanoratidza mavalues avo nezvinhu zvakavakoshera paupenyu. Zvakare kudzoka vanhu vachimbonovhota nekukumbira kuvhoterwa, vanenge vachibvunza kuti zvamashandiro andiri kuita ndiwo here anokufadza, ndoramba ndichidaro here kana kuti ndogadzirisa. Saka zvinhu zvakakosha pakuti zvinopa inzwi to the ordinary person.
Tinoona imomo muWisconsin iri kunzi ndoo imwe yemastates avanoti mabattleground states. Vakamira sei pari zvino? Ndianani vari kukwikwidza?
MuWisconsin pane mareces akati wandei. Panotangira yekuSenate. KuSenate kuna vaRon Johnson vari kukwikwidzana navaMandela Barnes vemaDemocrats. Anga ari mupari zvino anga ari muRepublican vaRon Johnson. Tiri kuona makwikwa acho anenge akaita mangange nenyaya dzokuti Wisconsin vanoiconsider hongu sekuti battleground state, but it's also a purple state. Kana ndichiti purple state zvinoreva kuti inogona kuenda chero kumaRepublicans kana kuenda kumaDemocrats, zvichienderana nekuti munhu wacho ari kuda kuvhoterwa ari kunyanyomirira zvinhu zvakaita sezvipi.
Unoona pane zvingadzidzwe here pakufambiswa kuri kuitwa sarudzo ikoko kuWisconsin kwamuri nekufambiswa kunoitwa sarudzo kuZimbabwe?
Yeah, ndinoti nyaya huru yendakaona ndeyekuti panoita kurwisana kwema ideas kwete kwemuviri kana kupisirana dzimba kana kurovana ene unogona kuwana mudemocrat nemurepublican vachitomwidzana ti vachitodiscussa pasina mhirizhonga saka zvinhu zvakanaka zvekuti tikwanise kunge tichidzidzawo senyika yedu kuti vanhu vanokwanisa kuita sarudzo uye vachibva pamadivi akasiyana and uchimiririra divi rako zvakasimba asi usina kana kuguma umwe munhu asi ingori nyaya dzepfungwa nezvamunenge muchida kuitira uye zvakare kunyatso leya pasi zvaukufanira kunge uchinoita vanhu vachizokubvunza kuti makore mashanu apfuura takambokupa mandate wakadii uya uzotitaurira zvawakaita
vanga vari amai Lusindongwe Chikovero vachitaura naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7 vari kuWisconsin muno muAmerica. Vesangano rinoona nezvekutengeswa kwemangoda pasi rose veWorld Diamond Council nhasi vashanyira nzvimbo iri kucherwa mangoda yemarange kumaNicaland. Izvi zviri kuteverawo kusarudzwa kweZimbabwe kuti ive sachigaro weKimberley Process. Asi vanomirira vagari vemunharaunda yekwaChiyadzwa vanoti varambidzwa kuratidzira kwavanga varonga vachitsutsumwa nemabatirwo avari kuitwa kusanganisira kwavanoti kushungurudzwa nemapurisa pamwe nemauto uye kusapiwa zvavakavimbiswa kusimudzira nharaunda yavo. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando kana gurukota rezvemukati menyika vakazembe-kazembe sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha dzavo. Asi Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano rinoona nezvezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu.
The World Diamond Council isangano rakamirira industry kana kuti mabhizimisi anoita nezvengoda pasi rese. Asi vane mamembers avo akatekeshera mamwe acho vanoita zvekumaina vakaita sana Aurosa ivavo vana DBS mamwe acho makambani anoita zvekugadzira yatingati jewelry zvuma zvinenge zvakagadzirwa nemadiamonds.
Sei zvakakosha kuti vashanyire Zimbabwe panguva ino?
Zimbabwe ndo yachair weKimberley Process for 2023. Saka nekuda kwaizvozvo World Diamond Council iri muno muZimbabwe kuti ikwanisewo kuona kuti zviri kufamba sei maringe nekucherwa kwemadiamonds munyika uye kuti vangabatsire sei kuti hurumende yeZimbabwe ikwanise kuwana zvairi kuda kubva pachairmanship wayo. Saka ndosaka pavakabva kuKimberley Process plenary kuBotswana vakabva vangonanga kuZimbabwe kuti vambonoonawo zviri kuitika kwamarange nekumbotarisa kuti mareports avari kunzwa nezviri paground zviri kuenderana here.
Tiri kunzwawo kuti ivo vanhu vekwamarange vanga vachida kuratidzira. Mukatiudze kuti zviri kufambawo sei semanzwiro amuri kuita.
Vanhu vekwamarange vari kutorawo mukana iwoyo kuti vaedzewo kuratidzira kugunun'una kwavo, kusafara kwavainako nekuda kwekuti ngoda dzekwamarange hadzina kushandiswa kusimudzira upenyu hwevagari vekwamarange. Tichitaura kusimudzirwa kweupenyu hwevanhu, tiri kutarisirawo kuti mari dzengoda dzinobatsira kugadzirawo migwagwa yemunzira dzinopinda mamarange nechikonzero chekuti migwagwa iyoyo iri kukanganiswa nekuda kwemazirori anoshandiswa nemamining companies. Chimwe chiri kutariswawo zvekare inyaya yekuti kliniki yekwamarange inonyadzisa kuti muti ikliniki iri padhuze nepari kucherwa ngoda. Vanhu vari kuti hurumende ngaisimudzirewo kliniki iwe kana chipatara referral hospital yemarange. Kwotewo zvekare kune ishu yekonzesheni yekuti hurumende yakasovimbisa kuti Marange community ichapiwawo nzvimbo yavo yavanochera ngoda dzavo kana vachera mari yacho yoshandiswa kusimudzira upenyu hwevanhu vamarange uye nekupedza urombo mukati menzvimbo yemarange.
Mukuru wesangano rinoona nezvezviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vafarai maguhu vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
Ah.
Aya ndiwo makundano makuru emutambo pasirose gore rino. Batana ine Voice of America mumemberero dzemakwikwi akakosha zvikuru aya muAfrica. Tichange tichikupa izvizere zvinenge zvichiitika kumakwikwi aya. Tinenge tichitaura nenyanzvi nezvemitambo inenge yoda kutambwa uye kana yapera tichaziya nezvevatambi vanenge vachitamba zvinonwisa mvura pamwe nezvikwata zvinangoshamisa vakawanda kumakwikwi aya tichidzeyawo nezvevarayiridzi. Ngatisakanganwe vatsigiri vemutambo uyu kubva pasi rose uye iwo vemudhoa. Tinenge tiri kumakwikwi aya kusvika apera. Musasaririre pamakuwerera aya pano paVOA Africa neStudio 7. Ngati batanei mukuona zvidovado nemashiripiti zvichabuda kunhabvu yeWorld Cup. Vateereri muri kuyeuchidzwa kunge muchitevera zviri kubuda kumakwikwi eWorld Cup kuDoha. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. America nhasi yatemera zvirango kechipiri mumavhiki maviri kumakambani emuAfrica anonzi ari kupa mari chikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State. Zvirango izvi zvatemerwa makambani emuSouth Africa kunyanya. America inoti yakatemerawo zvirango kame kachikwata kaitengesera veIslamic State kuSomalia. America inoti chikwata cheISIS chave kutandavara muAfrica mushure mekukundwa muhondo dzekuIraq neSyria. Bazi rezvemari muAmerica reTreasury's Office of Foreign Assets Control ratemera zvirango vanhu nemakambani vanodyidzana neISIS kusanganisira Nufail Akbar, Yunus Mohammed Akbar, Mohammed Akbar na Umar Akbar. Makambani avo ari munyaya dzekuchera goridhe, kuvaka nezvimwe. Mutungamiri wenyika yeUkraine vaVolodymyr Zelensky vanoti nyika yavo yakagadzirira kuita nhaurirano dzechokwadi nenyika yeRussia. Vati vanoda nhaurirano kana Russia ichibva mumatunhu ayakapamba uye kuripa vanhu vayakauraya nekusunga vose vakapara mhosva dzehondo idzi. Zvichakadaro, North Korea iri kuramba zviri kutaurwa neAmerica zvekuti iri kubatsira Russia nezvombo zvekurwisa Ukraine. Nekuona kubudirira kwarinoti kwakaita zvirongwa zvaro zvekutanga zvekuedza kudzikamisa upfumi hwenyika pamwe nekusunga inflation kuburikidza nekutengeswa kwemapeni egoridhe, bhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rinonzi nebepa nhau reSunday Mail svondo rinouya riri kuwedzera zvakare mamwe mapeni egoridhe ane uremu hwepasi pasi anosvika zviuru zvina nemazana mashanu kana kuti 4500 achange achidirwa pamusika. Asi urongwa uhu hwagara huchisimudza maonero akasiyana-siyana kubva kunyanzvi mune zveupfumi, dzimwe dzichihupembedza asi dzimwe dzichishoropodza. Mumwe wevari kupembedza danho rekutengeswa kwemapeni egoridhe iri ndiDr Prosper Chitambara, avanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, avo vanoti kuparurwa kwemapeni madiki-diki aya kuchapawo mukana kune veruzhinji wekuti vange vachikwanisawo kuchengetedza mari dzavo kuburikidza nekutenga mapeni aya.
I think idanho rakanaka pakuti rinoita kuti vanhu vakawanda wawane mukana wekunge vachitengawo magold coins aya seimwe nzira yekunge vanhu vachichengetedza mari kana vachinge vachiinvesta. Munozova imidonzo rehurumende uye wodonzo remasustainable development goals nderekuti hapana munhu anofanira kunge achisiyiwa leaving no one behind. Saka masmaller gold coins anoita kuti masmaller investors or even maordinary citizens anenge achidawo kutenga magold coins akwanise kunge achitengawo. Saka I think zvakakosha.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira Dr Charles Mutasa vanotiwo kuuya kwemapeni egoridhe kwave kuonekwa kubatsira kwazvo sezviri kuonekwa nekuderera kweinflation kwakaitika mwedzi wapera.
Saka zvakaitwa neMinistry of Finance pamwe chete neReserve Bank zvekugadzirisa nyaya yemainterest rates, nyaya yeprocurement nenyaya yemagold coins zvakabatsira kuti inflation yedu itidzikei munyika medu. Asi ndoda kutaura kuti kukurukurirana kwevashandi nevashandirwi uye nehurumende zvinokosha kuti vanhu vawane masolutions kudambudziko reinflation.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi muzvare chenai mutamba sere vanoti hapana zvikuru zvati zvaonekwa zvati zvaburitswa nekuuya kwemapeni aya. Muzvare mutamba sere vanoti vanhu vanongonzwa kuti kwatengeswa mapeni akawanda zvakati asi hapana umbowo hunoiswa pajekerere.
Chekutanga panyaya yemagold coins iri kutaurwa, indakamirira voruzhinji hatina zvatinoziva pamusaka pekuti gold coin iri hapana kana akamboriona kana kurifemedza kuti riri kutengeserwa ani, riri kutengeserwa kupi. Naizvozvo isu soruzhinji hapana munhu ane umbowo hwekuona kuti magold coin aya ari kutengeserwa ani, ari kumatenga acho, vanhu vakawanda zvakadii vari kumatenga, uye vari kumatenga vachiita yekuchengeta here kana kuti vari kutengeserana, hazvina anoziva.
Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kunyange hazvo hurumende pamwe nereserve bank of Zimbabwe vari kuti mapeni egoridhe aya pamwe nemamwe matanho avari kutora akwanisa kudzikamisa upfumi hwenyika nekusunga inflation. Zvirongwa zvehurumende zvinoda mari zvinosanganisira mabhonasi evashandi vayo, zvirongwa zvekurima zvakaita sepfumvudza nepresidential input scheme uye sarudzo dzichaitwa gore rinouya zvinogona kuisa mudondo urongwa hwose uhu. Mapeni ari kutarisirwa kuparurwa svondo rinouya aya anonzi achange achitengeswa nemutengo wemadhora ekuamerica pamwe nemadhora emunyika zvichienderana nemutengo wegoridhe pamisika yekunze yezuvaro sezviri kungoitwa pane mamwe akaburitswa kare. Gavhuna veRBZ Dr John Mangudya vakazivisawo kuburikidza neSunday Mail kuti kubva muna chikunguru mapeni anodarika zviuru gumi nechimwe kana kuti 11,000 atengeswa munyika. Zvasarira kuonekwa kuti mapeni achange ane mutengo uri pasaya kana adirwa munyika veruzhinji vachaatambira zvakadii. Munhau dzemitambo, nhasi tine hurukuro naLloyd Samaita Mutasa, murayiridzi wechikwata cheGreen Fuel chekuchisumbanje icho chakakwanisa kubudirira kupinda mukasto Laga Premier Soccer League. Ngatinzwei hurukuro yaaita naBlessing Zulu Studio 7.
Handi muri kuona chizini yakakurumidza kupera tekuti tikaita gadhiri yedu semafundiro atinoita isusu nerimbisa kuti vakomana patinozotanga vachaona vachange vachinakidzwa nemutambo. Hazvisi zvitsva kuti tipinde mupremier league isusu vatungamiri vari kuno, tine maplayers futi akanga ari muleague imomo vakambotambira imomo, tine vana zvevari vanga vasati vatamba asi vane remote of desire yekuda kuragidzawo kuti isusu tine zvatinazvo. Mukaona vakomana vachitamba vachisvika palevhel yekuti unotamba 28 games usina kudyiwa, inogona kuzove zvairi division 1 but it says something about what the degree vari vatambi. Saka tida kuti tikaita gadhiri yedu zvakanaka sematarisiro atinofunga semacoaches tikave nekuwirirana tikave nekubatana semhuri kuno kuGreenfield, ndinodayira kuti tinosvikawo kumalevhels akaita sezvaakuitwa nana Platinum yezinzi.
Tichitarisawo kuti chikwata chenyu chinotambira kuchisumbanje, zvakakosha sei mukusimudzira nhau dzemutambo munyika?
Zvinofadza zvikuru nekuti mukaona kumashure uku iyeyi nzvimbo iyo hayanga tichemboni nzvimbo yaitaurwa nezvayo kunyanya nenhau dzegora kunyanya chipinde sauti ine chisumbanje ndokekutanga kuti kuti timu ipinde mupremier league. Saka zvinoita kuti bhora rispredhe munyika dzese. Pane vamwe vayo vanogara kune chisumbanje vanga sina kutombogara enda kuHarare kana kuBulawayo vanga sina mufanirowe, but kupfurikidza nekuziva kuti kwaane timu yavo inonzi Greenfield kana vana vanotamba kunana Chipinge kuyekuyo zvapapa dhudzi zvekuti vanozoitawo rudo nekuti kana isika takatanga kutamba bhora taitoona vanaidhodhikatere vai vachitamba ndo vakatiinspaya kuti tizoita zvatakaita vana vachitamba bhora vachiona matinzi avo avaiona mutv akusvika munzvimbo dzavanoraramira vanoda kuteedzerawo. Ndinodayira kuti kana hakusi kubhora chete asi nzvimbo chaiyo inoshanduka. Mukoma
Lloyd vanozivikanwa nekusimudzira vakomana vechidiki, ndevapi vamuri kutarisira kuti vachashura mari kubva ku Green Fuel pane vakomana vamuri kutamba navo vechidiki.
Kuno kuzvinzwa famba musi tine vakomana vezana tina shemunemo vasati vazvisanwa asi vakutora kidza munezvaka kana tachitaura zvana tina shemunemo tachitaura zvevanhu vakaita sana kamavhinga vekuruu Madrid kuti hambe mukuona kuuya kwakaita ana kamavhinga vachitorerana kasinero ana tinotenda majamanda ana Victor Machopa tinavo vakomana vechidiki vachauya vachiratidza kuti pane zvavarida kuratidza munyika yezimbabwe.
Tinotenda Lloyd Samaita Mutasa. Ini ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai muina Geina kumedhesaidi.
Sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Njebele. Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Sibonga uJonga Kandemiri ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku-Studio 7 ngolwesibili mhla ka-8 kuLwezi 2022. Ibizo lami nguKeino Kumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Sebesebenzelana lamapolisa ukuze abantu bangene ekhetheni ibethithibele njalo bafunge ethusela amantu labo esingathi ngama-activists ukuthi bengaqhubeki kakhulu besenza izinto zombangazwe ezichothoza izanu.
Ivandla le-Citizens Coalition for Change lithi kalesabi lutho loba amalunga alo ehlaselwa okumangalisayo ngaba kubandla le-ZANU-PF.
Abantu kathi bevota baningi babesithi bona in 2018 bekule 1 million voters abavote ama-polling station angakavuli but okwakathesi sesime ku 2 million.
Kuqhutshwa ukhetho lwama-midterms kwele Melika okungqililana abasekela ibandla likamongameli Joseph Biden labakubandla lowayengumongameli umnumzana Donald Trump. Izihlobo zababhubhele engozini yomgodi kwele South Africa zidinga ukuthwala izidumbu zabatshabalale ngeviki ephelileyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change elithwaliswe nzima ngeleZANU-PF lithi kalesabi lutho loba amalunga alo ekhahlanyezwa okumangalisayo ngawe bandla elibusayo. Abacatshangelwa ukuba ngabaleli bandla elibusayo namhla bethusele abe-CCC eHarare lapho ababathathele amaphepha lokunye e-Media Center belungiselela ukuxoxisana lentatheli zindaba.
Unkosikazi Fatsayi Mayere, isikhulumeli sebandla le-CCC, utshele intatheli zindaba ukuba abakubandla elibusayo bahluthune amaphepha okumele bawasebenzise ngesikhathi bekhuluma lentatheli zindaba eHarare. UMayere uthe abantu laba abambalwa babethusele okumangalisayo besithi bazabathwalisa nzima ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho olukhulu oluzenziwa ngomnyaka ozayo. Kodwa uMayere uthi kabesabi lutho loba bethwalise nzima libandla elibusayo.
We know that, you know, what ZANU-PF was budgeting for at this stage is that Zimbabwe would be a one-party state. They tried to decimate the main opposition through all sorts of shenanigans and means, but we remain steadfast. We're going to continue to march in the fight to win Zimbabwe.
Lokhu kugcizelwe unkosikazi Ellen Chiriedenga okubandla le-CCC othi kusobala ukuba ibandla le-ZANU-PF lifuna ukusebenzisa udlakela ngesikhathi sokhetho.
Yes, sebesebenzelana lamapolisa ukuze ngoba khathesi siya ekhethweni abantu bangene ekhetheni bethithibele njalo bafunge ethusela amantu labo esingathi ngama-activists ukuthi bengaqhubeki kakhulu besenza izinto zombangazwe zona ezichothoza izanu.
Okwehlele ibandla leli eHarare namuhla kumemetheke elizweni lonke kulandela ukuhlaselwa kwamalunga e-CCC eMaswingo, eMashonaland West, Insiza, Matobo lezinye indawo ngabacatshangelwa ukuthi ngamalunga ebandla le-ZANU-PF. Umnumzana Witness Dube obona ngokwethula kwembiko kubandla le-Movement for Democratic Change ekhokelwa ngumnumzana Douglas Monzora uthi kumele kulungiswe udaba lodlame elizweni.
Ibandla lethu le MTC alikuthathi lula kumbe ngithi mahlayana ukuthi ibandla lezano PF lilobugwelegwele thile elibenzayo ngezikhathi zonke zokhetho.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Dlovu okubandla lezaphu.
Yebo, siyabona ukuthi ibandla lezano limemethekisa udlakela, bakwenzela ukwethusela abantu ukuthi bangayivota, njalo amabandla njengathi ukuthi engancintisi. So thina sizancintisa ngoba asifuni ukuthi izenzo zezanu lezi ezokuthi bethusele abantu zibe yizo ezinqobayo.
Umnumzana Herbert Jamuka okhokela ibandla le-National People's Party uthi ibandla le-CCC lele-ZANU PF kumele axoxisane ngodlame ukuze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo ngomnyaka ozayo.
But into isimangalisa into A1 as a politicians ukuthi kune United Nations, African Union, SADC, but iZimbabwe iparty ye United Nations, why izoyeka umnangagwa etathela umthetho ezandleni like this? Ikoti zaseZimbabwe izano PF, police izano PF, military izano PF, onke namaground aseZimbabwe zonke indawo ngeze zano PF. So siyacela kakhulu ukuthi international observer, European Union, African Union, United Nations, SADC bayeke ukusetshenziswa nezano PF.
Umnumzana Munashe Mdutsa okubandla lezano PF uthi ibandla lakhe kalilani lokwenzakala namhla e-media center.
Lokhu sesikujayele nxa sisiya kukhetho. Kwelakithi siyakwazi ukuthi labo asebejayele ukudliwa bajayele ukuthi nxa sisiya kukhetho ekhethweni bahle beqalise amanga, beqalise ukusenga lezi mithiyo besithi izano PF libandla elifuna ukuqila. Lokhu nje ukuthi bazame ukulungiselela izinhliziyo zabantu lengqondo zabantu nxa sebedliwe ngo-2023 ukuthi bethi ha salitshele ukuthi bafuna ukusiqila. Lokhu bakubone ngemva kokuba behambe elizweni lonke bezame ukuthi bedinge usekelo, kodwa bananzelela ukuthi abantu balokhu belothando lebandla elaletha inkululeko ibandla lezano PF.
Inhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum leye Zimbabwe Peace Project zibika ukuba selikhuphukile inani labantu abakhahlanyezwa ngabanye ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluzayo. Ngimele 27 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Zulu welemelika uyavota namhla kukhetho lokudinga amalunga amadale omabili ePhalamende abalisa ele Senate lele House of Representatives kanye labo sibalukhulu bezabelo. Ibandla lamaDemocrats yilo elilawula amadale omabili, kodwa uphenyo olwenziwe imisakazo lenhlanganiso ezithiyeneyo luveza ukuthi ibandla eliphikisayo elamaRepublicans yilo elilakho ukunqoba. Kulokuncintisana okukhulu endaweni ezigoqela iArizona, Pennsylvania, Georgia, Nevada laseOhio. Ukuze amaRepublicans anqobe kukhetho lweSenate, kumele ahluthunele amaDemocrats isihlalo esisodwa kuphela. Njalo ukuze athathe iHouse of Representatives, kumele ahluthune ezinhlanu. Ukuvota kuqale ngehola lesithupha ekuseni endaweni ezithiyeneyo, njalo kuzaqitshwa ntambama ngehola elifanayo kusiya kwelesikhombisa. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esivotele e-Ohio, umnumzana Tim Muringai.
Abantu kade bevota baningi, babesithi bona in 2018 bekule 1 million voters abavote ama-polling station angakavuli, but okwakhathesi sesime ku 2 million according to ama numbers akhitshwa ngu-Secretary of State.
Wena usuvotile?
Yes, engavota ngeSunday.
Uvote ngalokho okuthiwa yiphansi kohlelo lwe-early voting. Uhambile wayavota ku-polling station kumbe uthumele i-ballot paper?
Hayi, sihambe sayakuma elayinini for over 2 hours.
Bebe banenge lapho abantu?
Bathe bona ngesonto lange Saturday bekule over 8,000 or 9,000 voters here.
Namuhla nje ngoba uyathi ukuthi abantu abanengi bavotile kunsukwana ezedluleyo, namhla khona kunjani ama queues ama lines made yini?
Ye ngithembukela TV ngingawaphumi endlini bekulabantu abaningi ngoba ama police stations avule ngo 6:30 ekuseni, so abantu bebesememile ema line ngidala.
Nxa kulophenyo solwenziwe khona ngapho e-Ohio, kumbe lawe nxa ubona nje okwenzakalayo ukhuluma labanye abantu, kuyakhanya yini ukuthi ngubani onqobayo phakathi kwama-Democrats lama-Republicans?
Lapha e-Ohio siyakwazi ukuthi sile Senate seat eqakathekile eka-Tim Ryan lo-J.D. Vance. So, bathi zindala zombili ngoba bachiyana nge-one point. Bathi abantu kade bese line nabaningi uyabona ukuthi abakhulumi ukuthi bahamba ngayiphi iparty, but siyabona ukuthi abantu kade bekuzoncedisa ukuvota bathi enye iprogram ethiwa Souls to the Polls encediswa ngama-church, bekulabantu abansundu abaningi, lathi sibona lapho esihlala khona kugcwele abantu abavele eSomalia bebegcwele pam, labelungu labo bebegcwele. So hayi okwakathesa akubonakali, but bathi bona ama-Republicans angantwaza nqoba ngoba izinto zokudla le economy yize eqakathekileyo ebantwini.
Umnumzana Tim Ringai, sizalwane seZimbabwe esihlala e-Ohio khonapha eMelika. Abantu abaningi emhlabeni jikelele babheke lolukhetho ngamehlo abomvu. Kambe impumela yalo ingaba lomthelela bani kundlela iMelika edlelana layo lamazwe omhlaba. Sixoxe lengcwethi kwezombusazwe usikhwica mfundo Jethro Mpofu.
Nga ama-Republican ethathatha kuzaba lokumunqana kwamalungelo abantu. Njalo kuzaba lomumo othile emhlabeni jikelele ngoba sibazi ama-Republicans ukuthi yilaba abalombuso ofumbetheyo o-conservative. Njalo balama policies afuna ukuya ngesandleni sokudla ku-right wing. Kunzima ke lapho, kodwa kusenjalo ke lawa ama-democracy siyawazi ukuthi aleya imizamo leya imbono. Kodwa ubufakazi obuphansi ukuthi i-America izoba yi-America emhlabeni. Nxa isiphumela ngaphandle siya e-Africa, siya e-Asia, siya e-Europe, i-America izogijimisa ama-interest e-America. Kuyisandla sama-Republican kube isandla sama-Democrats. Ngakho umhlaba kumele ulungiselele khona ukuthi i-America izoba i-America egijimisa ama-interest ayo, lamandla ayo emhlabeni. Ngakho ayikuthini ngobani abazaphuma phambili, ngobani abazaphuma emuva. Sibhekile sizobona, kodwa ke iqinisa ukuthi i-America izoqhubeka i-America emhlabeni.
Ukunqoba kwama-Republicans alubana ekuthe kwenzeka lokho kuza kuba lo mthelela bani emhlabeni jikelele, lokho esingathi geopolitics ngesiNgisi?
Kuzoba kanzima ngoba bazofuna ukuthi bajahe njengoba ukhumbula ngesikhathi kuphethe ubaba uTrump ukuthi bafuqele phambili izifiso zawo ama-Republicans. Izifiso zabo eziningi ziyawafipha zamalungelo abantu phakathi kwayo i-America langaphandle kwayo. Osungesaba ukuthi sokungathi khonokho okwenzakalayo nje emhlabeni ukuthi sokuqala ukumemetheka kwama-right wing governments kuza kwenza lokho kuqhubekele phambili, kugcine kulamazwe amakhulu amaningi abuswa ngohulumende abalezandla ezifumbetheyo abaconservative, njalo abangathi balengela esandleni sokudla ku-right wing okuyimpumelelo umhlaba uyesabele. Ngoba ama-Democrats noba bengama-Americans nje besenza umbuso we-America beqhubekisa phambili intando ye-America emhlabeni, kodwa bayafihla uchuku, bayafihla udlame, bayafihla inzondo, okuyinto ama-Republicans angayenzi.
Sithi njalo enqobe ama-Republicans athathe i-Senate, athathe i-Lower House, ayabe esekhokhela lokho esingathi i-legislature, kodwa umongameli uyabe engowama-Democrats ubaba uBiden. Okwamanje ubona lokho kungaba lomthelela bani kundlela uBiden kumbe ama-Democrats abusa ngayo nxa izindlu zombili zeParliament sezandleni zama-Republicans?
Kuyabe sokuseduze lokuthi umongameli abe engani uyisiphamaso. Uyabe lawo amandla, kodwa amandla akhabe sefiphele ngoba uyabe senza kwenzayo efaka ezinomasipoti sazi ukuthi izindlu namandla azo azikho ngemva kwakhe ngokupheleleyo. Ngakho kuzabe sokumunxanise kwafipha zamandla akhe lekululeko yakhe yokuthi aphawule, abuse, akhokhele isizwekazi sase-America.
Usikhwica mfundo uJethro Mpofu yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa lo Ntungameli Nkomo eseJohannesburg kwele South Africa. Abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa bathi bacela uncedo lokuthwala izidumbu zalabo ababhubhele engozini yomgodi eKrugersdorp ngeviki ephelileyo. Kulabathathu abadabuka eZimbabwe abayingxenye yabangamachumi amabili lanye 21 abagalule emgodini ogcwale amanzi. Isiphathamandla zemigodi kwele South Africa zithi kulabanye njalo abambalwa abacatshangelwa ukuba ngabantu bokuza ababhubhe engozini le. Abantu laba baziwa ngokuthi ngozamazama. Omunye olezihlobo ezibhubhele engozini le ngunkosazana Simangele Khumalo.
Abaselakeleyo ngulimkani Ndlovu ona 35 and then kube nguNhlanhla Ncube iminyaka yakhe angilaqinise le minyaka yakhe kuzoba ngutanisa Thiri iminyaka yakhe layo angikhosho ngayo kule minyaka emingaki.
Nxa ungatshela ukuthi kwahamba njani?
Ncedisa ngokuthi bangene emgodini bayephanda khona lapho indlela athi besilisa ngayo besiyathola imali khona lapho. So ngaideyi abaselakale ngayo bekulezulu so basebengenelwa ngamanzi kwaba nzima ukuthi baphume kwaba yikuselakala kwabo kanjalo.
Bebebangaki bonke abaphuma kwele Zimbabwe bonke bona abakade besebenza umsebenzi wona lo kwemba emgodini wona lo Krugersdorp izizalwane zeZimbabwe bonke kumbe kulabanye laba abavela kwamanye amazwe?
Abaningi kakhulu abalapho kwizizalwane zeZimbabwe.
Owabika manje umkhosi wona lo?
Owameneza lo mkhosi ukuthi sekulomonakalo kukhanya ukhona owaphuma so kusenzakala leso zameko wayengabaleki waphuma esiyadinga something phandle. From lapho ke wahle wabona ukuthi kuyanetha yena wabuyela waya phakathi wahle wayehluleka ukuthi angene wabe sebuyela emuva engakaze ayefika phambi.
Lapha dinga usizo, lidinga usizo ngani?
Usizo esiludingayo ngusizo lokuthi abantu laba bahanjiswe emakhaya abo ngoba izimali nje azingolakali.
Likhangelela imali efika kunani elingakanani?
Thana inani engalitho makade kuthatha abakhotation akhona akobo 18,000 ngomuntu oyi-1.
18,000 lapha sithi amarandi angithi?
Yes, amarandi.
Bonaba abathathu obaqambe ngamagama balobuhlobo lawe?
Yebo, balobuhlobo. Oyisihlobo sami kakhulu ngulo oyi-1 uLimkani Ndlovu uyisobo sami.
Kodwa ububazi bonke bobathathu?
Yebo, bengibazi bonke bobathathu ngoba bangomakhelwane sakheleni ekhaya.
Ekhaya kungaphi?
Ekhaya kuselubani egabeni okuthiwa yikazana ekhatshana.
Bala bonkosikazi babo khona ngapho ungasitshela nje ngabo bona abasebetshonile?
Ye, onkosikazi babo balabo. OkaDanisa Phiri ukhona useSoweto, okaNhlanhla angilaqinisi ukuthi ungaphi, then okalimkani usekhaya.
Wena utholakala ngaphi nxa kulabantu abafuna ukuthi baphathise bathumezele zomali? Ungatshela ukubani utholakala kunambazi?
I think sebekungcono ukuthi kuye kumafamilies angikhona lezo namba zabo. I'm sure yikho kungaba ngcono. Inamba engiyitholayo ngeyalo okaDanisa Phiri, unkosikazi wakhe ithi 0653525251. Ezami 0849599339.
Unkosazana Simangele Khumalo uhlala kwele South Africa, sixoxelaye eseJohannesburg ngocingo. Sekunjalo umncintiswano omkhulu lonyaka, xhumana le-VOA uzwe konke ngomdlalo lo. Silethulela ngokugcweleyo imidlalo ingakaqali njalo isidlaliwe. Sixoxa labadlali abathiyeneyo, abaqeqetshi, labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke kanye labaseDoha. Sizabe sikhona imidlalo ize ifike emaphethelweni. Ungakhuthi imidlalo elizayethulelwa yi-VOA Africa. Asikholisenini imidlalo yenguqu sisonke. kesizwe kwezivela kwamanye amazwe ngamafichane. Abezindaba abe Associated Press babika ukuba ilizwe leli lizavala masinyane izikolo ngenxa yokumemetheka kwegciwane le Ebola. Umkhuhlane lo usuhlasele abantwana abangamachumi amabili lambili 23. Umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine uthi ilizwe lakhe lizimisele ukukhuluma le Russia. Kukhumiswane umlotha uma ele Russia lizimisele ukukhuluma lalo. UZelensky wethule lokhu namhla elungiselela ukuxoxa lenkokheli yamazwe omhlaba wonke jikelele. Lokhu kwethulwe ngabezindaba abeReuters. Inhlanganiso yeUNICEF ithi abantwana bakhathazwa kakhulu yikukhudumala komkhathi. Abezindaba beReuters babika ukuba inhlanganiso le ithi abantwana abafika izigidi phose ezingamathumi amathathu 27.7 million babhekane lezulu lesikhulula lonyaka emazweni amaningi. Abantwana abaningi kukhanya bebhekane njalo lokuswelakala kokudla lokunye. Kusigaba sezomnotho lezamabhizimusi namhla sixoxa lomnumzana Thompson Ndlovu othengisa impahla etshiyeneyo kobulawayo. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Mina ngisebenzisa ukuthengisa impahla ezokugqoka iflimarket kobulawayo.
Akusitshele sibili ngokujulileyo ukuthi uhamba njani nxa uthengisa impahla yakho, uthengisa izigqoko ezinjani?
Ngisebenzisa ukuthengisa izigqoko zabantwana ezabadala. Sananzelela ukuthi ngalezi nsuku ukusebenza ngani kuyahlupha, so ngibona ukusebenza yikho ngani kuleyo mali ingcono. Hhayi, ikho engiphila ngakho.
Izigqoko ozithengisayo uzithola ngaphi njalo uzithengisa malini?
Okay, izigqoko ngiyawoda emefina sibe lapha eZimbabwe sizothengisa.
Izigqoko ezinjani?
Izigqoko ezinjengamabhulugwe, ayembe, nama-t-shirt, amakepisi, lakho konke nje kokugqoka. Lezicathulo.
Ikepesi nje le yembe imalini?
Hayi, amakepesi ngathi $3 kusiya ku-$5, so kusiya ngokuthi yenjani, ngoba yabona ukuthi into zangikhona sekusiya ngequality yokuthi ilembe lakhona ikwenze sekuhlanganisa intengo yakhona.
Izigqoko-ke Ndlovu?
Ngokunjalo-ke ngathi vele sukusela ku-$5, $10, $15. Isicathulo khonapho bo-$20 siya phezulu.
Wena uyabe uthenga imalini njengoba uthengisa ngemali engaka?
Hayi, from 15,000 rand kusiya ku-20,000 rand. Isicathulo ejayelekileyo nje ngemva kokuthi sengike ngayithengisa.
Kodwa-ke kuba le nzuzo yini ngenyanga okwenza ukuthi uphile le muli?
Ya, akufanani. Yena manje ziyakhona izabancane kodwa akufanani nokusebenza, ngoba ungathi lapho kudejwe kubile kuthathu namasebenziswele kokokudla.
Nxa inyanga sibili isithi ngende kompani ekugcineni, uyabe uthola okunganani esingathi kungenza uphile?
I-profit ngabe ngithole maybe okungabanganga bo-80 maybe $200. So kusiya ngokuthi kuthenge njani. Njalo okwenzakalayo ukuthi kulezikhathi lapho i-business iyabe iphansi, then lapho hayi ukuthi ukuthi imali yangikhona iyabe iphansi, kodwa nxa ukuthi kuyathenga sibili $80 to $100 ngalendayo nje eziprofit.
Ye, khonapho-ke kuphuma irenti, kuphuma into eziningi. Ule ndlu yini kumbe ubhatala irenti?
Xa lapho kuthe izimpahla zami zadoja, hayi kuyaphilela.
Ye, kodwa irenti-ke awubhatala irenti khonapho?
Ngiyabhatala irenti lapho engihlala khona. So irenti yami ngiyibhatalayo $30 so ngenyanga.
Imuli uyabuya ayithengelani pho?
Hayi, khonokho nje ukuthi igrosari yenyanga nokokugqoka kona kuyeneliseka.
Ye, akutshela abantu ngokuzisebenza ukuthi kunzima kanganani kumbe kuhle kanganani?
Ukuzisebenza ukuthi wawuqala kusebenza ngesikhathi sakho uyabe usihlelile. Njalo ukuzisebenza akufanani nomuntu yabe mhlawumbe usebenza phansi komunye umuntu, ngoba yonke into yabuyenza ngesikhathi sakho ikunikeza mhlawumbe inzuzo engcono kuna leyo mhlawumbe uyabe ihola ngenyanga ungawusebenzela umuntu.
Umnumzana Thompson Dlovu uthengisa impahla etshiyeneyo kobulawayo. Ubexoxa lapho lo Gibbs Dube we Studio 7 esemahatshula. Kwezemidlalo. Sokulungiselelwa imidlalo yalonyaka eyenkezo ye-World Cup ezakwenzelwa kwele Qatar. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu, Gibbs Dube uxoxe loThandazani Zimbwa, ingcwethi kwezemidlalo yenguqu.
Umdlalo we-World Cup ikakhulu ukuthi thina beZimbabwe sihlala sikukhangelela lanxa sebe singadlali, kodwa idlanzane liba khona kuba lokukhangelela ukuthi kuzohamba njani kuze kuyefika ilanga lokugcina kule i-World Cup eqala kwenalinyanga. Amaqembu esingawakhangelela yiwona lawana ahlala hlupha iminyaka yonke, sikhangelele Germany, sikhangelele o-Argentina, labo o-France, kuye kuthi amaqembu anjengabo-Portugal lawo engaba lethuba lokuthi mhlawumbe asimangalise. Kodwa mina ngombono wami zeneze zihlala zisukumisa imigezo ezinjengabo o-Germany, o-France, nabo o-Italy. Yiwo amaqembu esiwakhangelele ukuthi mhlawumbe azakwenza njalo. Lokuphendula ingene iNdlondlo lelandela ngabantu abaningi ngoba indlela ababukisa ngayo umdlalo wabo, bagcina bethola abalandeli abaningi kodwa kubandisa ukudanisa ngoba kunaso kusiya phambili ngale kungani kuyabasinda. Ngelinye lalo qembu esingalikhangelela nje ukuthi mhlawumbe kungenzakala, kodwa hhayi, alikho kumaqembu aphambili anamathuba okuthi ngalisukumisa inketho.
Siyabona kuzwekazi le-Afrika kula maqembu akhona ngale, ungathini ngawo?
Amaqembu e-Afrika adiwa ngokuthi angathi achala uvalo ngamabizo abe ehlala la. Kubonakala ukuthi sise-South Africa iqembu leGhana kwasekusele imizuzwana yokuthi liphumelele liyefika kuma-quarter final, libe yiliqembu lakuqala elafika kuma-quarter final, kodwa lokhu kwehlula kwenike umbekwa ukuthi nxa umbekwa lwalungahlufa, hhayi sebe sesiphumelele i-Uruguay sese sinqobile sisiya ku-quarter final, kodwa lokhu lakho kwehlula ngendaba yalolo valo engikhuluma ngalo. Kodwa sikhangelele ukuthi hhayi, wona amaqembu anjengaboGhana wona lawana nxa kuyikuthi bengakhona ngale kungabi le msindo ikakhulu owemali, uyakwazi ukuthi khona nxa sisiya khona lokuwekuthapha amaqembu e-Afrika andise umsutsho kakhulu into ezemali. Kodwa kulesi sikhathi singahamba kungelamali, amaqembu anjengaboSenegal khangela ubone abadlali abalapho, wana abadlali ababendumela kakhulu asikedlale esiqongweni somsono wenguqu. Ngakho-ke sisiya ku-World Cup akulavalo abazashaya yilo, kodwa okwandisa ukuhlupha yibudlwangudlwangu bezimali. Kodwa angithi lapho besengifuna ukuthinta nje abadlali khonapho nge-Afrika ikakhulu kuqembu le-Senegal, ungakhangela abadlali abalidlalelayo, hhayi ithuba lokuthi kungafikwa khatshana likho.
Lapho lizwe uThandazani Zimbwa, ingcwethi kwezemidlalo yenguqu, xoxa ekobulawayo. Live talk namhla sixoxa ngokhetho lwemelika olwama midterms oluqhutshwa namhla. Singeke hlungani zihlobo wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi kalesabi lutho loba amalunga alo ehlaselwa kumangalisayo ngabakubandla le-ZANU-PF. Kuqhutshwa ukhetho lwama-midterms kwele Melika olungqililana abasekela ibandla likamongameli Joseph Biden labakubandla lowayengumongameli umnumzana Donald Trump. Izihlobo zababhubhele engozini yomgodi kwele South Africa zidinga imali yokuthwala izidumbu zabatshabalale ngeviki ephelileyo. Sesiligqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje. Mina ibizo lami nguGaino Gumede Saidi, ngisithi asidibaneni njalo kusasa. Abangelendisanga ukuzwa indaba zethu, lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voa.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7 pm kusvika na7:30 pm.
Apo tinokupa iyi nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.